September 11, izwa rinokosha sasikuru muno muAmerica munhoroondo yezvikuru zvinoitika muAmerica. Nemusi uyu muna 2021 pane varwiri vanopfurukidza mwero veAl Qaeda vakaputsa maTwin Towers ari muNew York vachishandisa ndege ina dzavakanga vapamba kwakudzimanikidza kuti dzinorova zvivakwa zveTwin Towers. Imwe yadzo ndege iyi ndo yakaedza kunosvika kupentagon. Pakava nevanhu vakawanda zvikuru vakafa, 3,000 vakafa ipapo zvichisanganisira nevanhu vanga vari mundege idzi dzichinge dzapambwa, uyezve zvichizosanganisira nevanhu vakanga vakazofa nekupazwa kwenge kwaitwa maTwin Towers.
Semaonero enyu, zvii zvamungati zvasanduka muguta reNew York neimo muno muAmerica mushure mechiitiko ichi?
Pane zvakawanda zvakashanduka. Chekutanga cheichi chinova chakabva chaitika ndechekuti zveAmerica yakabva yachinja mitemo nechekuita nekudyidzana nenyika dzose kuitira kuti vagadziridzewo zvinhu zvavo kuti vaone kuti vanhu vanopinda nevanobuda uyezve vari muno vacho magariro avo akaita sei, ndivanani. Mitemo yakawanda zvikuru yakava inoshanduka zvichibva muchiitiko ichochi. Pane mitemo yemuno muAmerica isinei hayo nezvekunze yakava inoshanduka. Tikatarisa mitemo ine chekuita nezvekupiwa mari kwevanhu vakakuvara, kuripwa kwavo, kukuvara kwavo, uyezve mitemo ine chekuita nemedical aid, Medicaid, zvese izvozvo zvinhu zvakabva muchiitiko ichochi.
Sezvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muguta reNew York, zvii zvamungati makadzidza kubva kuchiitiko ichi?
Chinhu chikuru chandinoona ini ndechekutizvo tinofanira kutarisa kuti ko isusu tiri nyika ine zvatinogona here kuti tikurumidze kutsoka. Kana nyika ikarohwa tikatemwa pakuru sezvakaitwa America ipapa, tinogona here kukurumidza kutsoka kuti tidzoke tirambe tichienderera mberi? Ndochinhu chikuru chechecho. Saka zvinoreva kuti tinofanira kudzidza kuti tigonese nyika yedu kuti ive yakasimba. Nyangwe tikarohwa nechichi, tikarohwa nechocho, hatirambi tichizongochema tichichema kusvika nekusingaperi, asi tinokurumidza tadzoka pane zviripo.